manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kurume 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vanotungamira munamato wekutenda Mwari nekukomborera kwavakaita Zimbabwe gore rino. Asi vanopikisa vanoti minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitira neutsinye munyika. Vaimbove mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwavakaberekerwa mudunhu reChato kuTanzania kwakare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vatungamira munamato nhasi vachitenda Mwari nekupa Zimbabwe mvura yakanaya zvakanaka pamwe negoo rakanaka riri kutarisirwa gore rino pamwe nerunyararo nezvimwe zvakaropafadzwa nyika nanyadenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa vakakoka vezvisondo vezvematongerwo enyika kumuzinda wavo weState House uye vamwe vanhu vanga vachiona zvanga zvichiitika padandemutande. Vachitaura paurongwa uhu vamunangagwa vati vakaona zvakakosha kuti vanhu vacherechedze zuva ranhasi sezuva rePresident Special National Day of Thanksgiving. Vamunangagwa vati sezvo vakambokoka vanhu kumuzinda wavo gore rapera kuti vatsanye nekunamatira mvura munyika uye kuti munyika muve nerunyararo, vaona zvakakodzera kushevedza vanhu kuti vatende Mwari zvakare. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti varambe vakabatana sezvo munyika muine runyararo. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Machacha vati zvaitwa navamunangagwa chinhu chakanaka, vakati minamato inofanirwa kuramba ichiitwa sezvo nyika iri pakati pedenda reCOVID-19.
Kuramata kwakanaka. I think pane zvinhu zvakawanda zvinofanira chitenda pamusoro pazvo, izvo zvakanangana nekuti vanhu vazhinji vakachengeteka pacovid-19 uyezve nenyaya yemvura yatakawana. Tinongovimba kuti vanhu vazhinji vacharamba vachizvichengetedza nenyaya denda recovid-19 richipo. Saka tinoda kuti vanhu vakawanda pavanosangana vachipemberera idza iyoyo pavanoramba vachizvichengetedza denda harisati rakura. Saka tinonamata.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatayo vati minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitira neutsinye munyika.
Munamato unotarisirwa nevana veZimbabwe munamato wechokwadi, munamato werudo, munamato wekubatana, munamato wekusimudzira nyika, munamato usiri wekuti iwewe unoshandisa masimba ako kusunga vanhu, kuvhara vanhu mujere, munamato webudiriro yenyika yese, munamato wekuti vanhu vararame pasina vanotora mari dzenyika, pasina vanoita corruption yakasiyana-siyana, munamato unoremekedza mabazi sehurumende akafanana achibata munhu wese zvakafanana.
Tatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti mazuva ekunamatira nyika nekutenda achagara achitarwa here gore rega rega nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamunangagwa vati munyika mune runyararo, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muMozambique uko riri kuita misangano nechinangwa chekuti SADC iyo ine mutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi sasachigaro wayo izere matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vanorwira kodzero dzevanhu vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe sezvo vanhu vari kusungirwa nyaya dzisina maturo, vamwe vachirohwa nemasoja. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bazi rezveutano rakazivisa nezviro kuti vanhu vaviri vakafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezviro wakare. Kufa kwevanhu vaviri uku kwakasiya huwandu hwevanhu vafa kubva patanga chirwere ichi gore rapera wasvika pachiuru nemazana mashanu ane gumi nevasere kana kuti 1518. Huwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 hwakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevasere kana kuti 38778. Bazi iri rakatiwo vanhu zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi masere nevasere kana kuti 5488 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 yesinopharm, kuchitiwo vamwe chiuru nemazana matanhatu nevatanhatu kana kuti 1606 vachibayiwa nhomba yechipiri nyika yose nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose pazviuru makumi mashanu nezvina zvine mazana masere nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 54892, kuchitiwo uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yechipiri huchisvikawo pazviuru zvina nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 4095. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba hwaigara huri pasi pechiuru, asi kubva nemusi wechitatu hwaive kutambira muzviuru zvishanu nekuraudzira pazuva. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaparura chikamu chepiri chekubayiwa kwenhomba iyi, icho chine vemakereke, vashandi vemumahotera, vakwegura pamwe nevarayiridzi. Chikamu chekutanga chine vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda recovid-19 vanosanganisira vana chiremba, vakoti, vashandi vekumiganhu, mapurisa, mauto pamwe nevashandi vekumajeri. Asi vakawanda vemuchikamu chekutanga ichi vanonzi havana kunyanya kutambira nhomba iyi sezvinonzi zviri kuitika muchikamu chepiri. Mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kubayiwa nhomba iyi kunogona kunge kuine chekuita nezvinhu zviviri, zvinoti chekutanga kubayiwa kwavamunangagwa nhomba, kanawo kuti vamwe vave kubayiwa mushure mekuona kuti hapana chakaipa chakaitika kune vakatanga kubayiwa nhomba iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndingati mazuva mairi adarika nairo ranhasi tiri kuona huwandu hwevanhu huchikwira zvinofadza zvikuru, vachiuya nehuwandu hwavo kuzobayiwa nhomba yecovid-19.
Zvii zvingadai zvaita kuti huwandu hukwire?
Zvinogona kuti kubayiwa kwakaitwa mutungamiri wenyika President Mnangagwa mazuva maviri adarika zvakapa veruzhinji kuti nhomba iyi yecovid-19 haina njodzi uye inogona kubatsira. Saka sezvataigara tichitaura kuti urongwa hwakadai hunenge huchida kuti vatungamiri vange varivo vanoenda pamberi kuitira kuti veruzhinji vave vanozogutsikanawo zvekare kuti iyo mishonga iyi yavari kunzi vabayiwe yakakodzera here uye inogwanda kuvabatsira here. Saka kubayiwa kwakaitwa ivo vamunangagwa tinodaira kuti ndo chimwe chezvinhu chiri kukonzera kuti vanhu vakurumuke nehuwandu hwavo kuenda kunobayiwa.
Kune vamwewo vari kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa hunogona kunge hwakukwira nenyaya yekuti vamwe vaida kumbotanga vaona kuti vakatanga kubayiwa vanorarama zvakadii, munotiwo?
Zvinogona kuvawo zvekare kuti vamwe veruzhinji vanga vakamirira kuona vanhu vaya vakatanga kubayiwa kuti vanhu ivavo pane zvichazenge zvichizoitika here kwavari, sezvo muchiziva kuti zvinezvi kwatoo nemasvondo mana kubva vakatanga kubayiwa nhomba iyi vabayiwa. Saka vamwe vanogona kunge vanga vachisvita vachenjeriwo rekuti ngatitenge tamboona kuti kuti vanhu vakatanga kubaiwa ivavo vachazenge vaine zvinozo vawana here.
Ko imi mamuri kufamba muri kuonawo urongo hwekubaiwa kwenhomba huri kufamba zvakadi.
Nhasi ndanga ndiriko kuWilkins Hospital ndichinobaiwa nhomba yangu yemhiri. Zvandaona ikoko zvandifadza zvikuru. Ndaona mitsara yanga yakareba yevanhu vauya neuwandu hwavo kuzobaiwa. Saka tinovimba kuti vanhu ivavo vacharamba vachiuya vachiwedzera neuwandu hwavo nekuda kwekuti kusvitsa vanhu 10 million ibasa guru. Saka zvinodawo zvikari kuti nhau yedzidziso irambe ichisumudzirwa ichienderera mberi.
Ko iko kuwanda kwevanhu vari kuenda kunobayiwa kunoreveiwo kunana mukoti vari kuita basa iri?
Kuwanda kwevanhu vari kubayiwa nhomba zviri kurevawo zvekare kuti dai wandu wana mukoti avo vari kubaya nhomba wawedzerwa nekuva kwavo maincentives kamugoho kanoita kuti vafare nekuda kwekuti vava kushanda nguva yakarebesa vava kubatsira vanhu vakawandisa. Izvo zvinogona kuti vakwanise kuneta pabasa vasazokwanisa kuitawo basa ravo vakafara uye vakasununguka.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Vatungamiri veTanzania vaJohn Magufuli varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwavakaberekerwa mudunhu reChato kuTanzania kwakare. VaMagufuli vakashaya nechirwere chemwoyo svondo rapera. VaMagufuli vakafawa nemakore 61 ekuberekwa. Zvichitevera kushaya kwavo, mutevedzeri wavo amai Samia Saluhu Hassan ndovakagadzwa semutungamiri mutsva wenyika iyi sezvinodiwa nebumbiro remutemo yeTanzania. Zuru nezuru zvevanhu vemunyika iyi zvakachema vaMagufuli zvine mutsindo svondo rino. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaendawo kuTanzania kunobata maoko. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza vanoti vaMagufuli vacharangarirwa nekurwisa huori munyika yavo pamwe nekugadzirisa migwagwa nemamwe mabasa akanaka. Asi vaudza Mavhiras Musanganya uye weStudio 7 kuti vaMagufuli vangazongoshorwa nevamwe nemabatura avakaita denda rechirwere cheCovid-19.
VaMagufuli vanorangarirwa semhare munyaya dzekutonga senyanzvi yakanga yakamiririra zvido zvevanhu kwete pamuromo asi nemabasa. Mumakore matanhatu avakaita mutungamiriri wenyika yeTanzania, vaMagufuli vakakwanisa kugadzira migwagwa yakanga isina matara vakaisa tara. Vakakwanisa kuti Tanzania inzi pachirungu a middle income nation, nyika yakasimudzwa kubva muguruva rekutambura kusvika pakati nepakati pemararamiro akanaka edzimwe nyika. Zvokuti dai Mwari akavapa mamwe makore mashoma shoma, Tanzania yakabudirira. Uyezve munoona kuti vaMagufuli vakanga vari mutungamiriri aidiwa nevanhu vake. Zvinoratidzikana makaona kuchema kwaita vanhu mumigwagwa, kuchema chaiko kwekuburitsa misodzi nekuungutsa kusingaitwe mamwe vatungamiriri dzimwe nyika dzakawanda. Saka zvinoratidza vaMagufuli vakasiya chisveru kune vamwe vatungamiriri kuti idai vanhu venyu, mushandire vanhu venyu, musaise mari muhomwe dzenyu.
Munoona vachionekwa sei pasi rose?
VaMagufuli vakasevha mari yeTanzania vakarambidza vanhu kungofamba madhira ajochina, vakati vanhu vagare pasi kana kwaitwa misangano kuenda munhu mumwe chete. Saka unoona kuti vaMagufuli makore ese avakatonga havana kundobhururuka kuuya kuno kuEngland kana kuAmerica. Vaitongoti vatungamiri venyika variko ndo basa ravo. Ende World Bank yakabva yapa comment yekuti vaMagufuli by cutting matrips aya vakasevha mari emamiriyoni akati kuti enyika yeTanzania. Saka naizvozvo mutungamiri anofanirwa kurangarirwa nekuda kwekuendesera donzo revanhu mberi nedonzo rechama chamapinduzi.
Asika tinoona vamwewo vanovashora panyaya yemabatiro avakaita nyaya yechirwere chanetsa pasi rose cheCovid-19. Imi munoona seizvi?
Vanhu vangangova nematauriro avo nekufunga kwavo. Nyaya yechirwere chedziva mupengo iri inonzi COVID-19 hakuna kana mumwe chete angatiudza kuti aiziva kuti zviri kufamba sei. Vanhu vaingorarama on advice yescience ne advise mafungiro avo vamagufuli vakati zvaiva nani kuti vanhu varapwe nemarapirwo avaigara vachiitwa munyika mavo saka vakakonzera kuti vanhu vatarisire mishonga yemunyika mavo kuti idevelope igadziriswe ishandiswe pane kungomirira mishonga yevamwe nekuti vamwe vacho vari kugadzira ka hatizivi kuti mishonga yavo vakaiwana sei saka nokuda kwekudaro vamagufundi vakaonekwa semunhu akaregerera kuti chirwere chienderere mberi pane dzimwe nguva kana uri mutungamiri wenyika kana mutungamiri wese paunenge uri unoita madhisizheni atingati sarudzo inogona kukubuditsa kana kukuwisira pasi iyi idhisizheni ino imwe chete yavakaita kuti wavanze era but haasi munhu akagara ane madecisions anga aitwa nemhengera mupa dzatinoona kune dzimwe hurumende dzakasiyana-siyana
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF Dr. Simba Mavhaza vachitaura vari parunare kuBritain naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7 yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika Zvuru nezvuru zvevanhu vemuCameroon zviri kutadza kufamba kana kushanyira hama neshamwari zvichitevera kudhirika kwemugwagwa mumwe chete unoshandiswa kuenda kumaodzanyemba kwenyika iyi. Izvi zvinotevera kunaya zvakanyanya kwemvura. Mugwagwa uyu wakaparadzwa nemvura nezuro manheru munzvimbo yeBaba Joe. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabvunzwa mibvunzo yakasimba nezuro muurongwa hwavo hwekusangana nevatori venhau. Mibvunzo yakasimba yaive nechekuita nehurumende yavo paurongwa hwayo unobata zviri kuitika pamugano weAmerica neMexico uye kuti America ichabvisa riini mauto ayo muAfghanistan. VaBiden vakati havana kupfava panyaya yevanhu vanoda kupinda muAmerica zvisiri pamutemo asi vakati vanhu vemunyika dziri muCentral America vanoda kuuya muAmerica nekuti vanoziva kuti vaBiden munhu akanaka. Asi vaBiden havana kuzvipira kuti America ichaburitsa mauto ayo muAfghanistan musi wachivabvu 1 kusati wapera sezviri muchibvumirano chakaitwa nevaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Asi vakati havo mauto ekuAmerica aya achabuda havo muAfghanistan sezvo asiri kugaramo kwenguva ndefu. Urongwa hweSouth Africa hwekuda kubvisa fenzi iri pamugano wenyika iyi neZimbabwe huri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana, vamwe vachiti zvichapa kuti vanhu vakawanda vapinde muSouth Africa zvisiri pamutemo. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzekupinda nekubuda kwevanhu munyika dzinoti danho rakatorwa neSouth Africa richapa kuti vanhu vakawanda vapinde nekubuda muSouth Africa zvisiri pamutemo, izvo zvichakonzera kupararira kwechirwere cheCovid-19. Mumwe wevanhu vane ruzivo nezviri kuitika muhurumende yeSouth Africa vaAnton Jongwe vanoti mugano weSouth Africa neZimbabwe uri paBite Bridge wagara uchikonzeresa mutauro kunyange kuine nzira dzakawanda dzekupedza dambudziko iri.
Zimbabwe kwenguva yakareba inyika ine matambudziko ayo kunyanya panyaya dzeupfumi ari kukonzera kuti zvizvarwa zvayo zvakawanda zvitsvage nzira dzekupinda nadzo munyika yeSouth Africa kuti vawane zvinovabatsira. Mapindiro avo munyika yeSouth Africa kazhinji kazhinji haatedzi nzira dziri pamutemo. Vanotsvaga kupinda munyika iyoyo nenzira dzisiri pamutemo yatinoti illegal migration.
VaJongwe vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko ari kukonzera mhuri yayo kuti ipinde muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Economy yeZimbabwe inoda kuti ivandudzwe ive economy iri kugadzira mabasa anoita kuti vanhu vayo vagare munyika iyoyo. Tobva ipapo iyo nyaya magwaro ekufambisa inoda kuti iongororwe. Munhu nemunhu ane kodzero kuwana gwaro rekufambisa. Kana munhu aine passport andione paine reason yekuti atsvage nzira dziri dangerous.
Mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association wa Dennis Juru vanoti sangano rao rakamboyambira hurumende South Africa nezvefenzi iri pamugano iyi.
Takavazivisa kuti havana zvavaiita kana vasina kugadzirisa matambudziko aisangana nevanhu vanenge vachida kupinda munyika yeSouth Africa, anosanganisira kuomeserwa kwevanhu pavanenge vachida mavhiza ekupinda muSouth Africa mazuva kuti immigration officer kuSouth African side vanotisarudza kupa munhu mazuva avanoda. Kupa vanhu mazuva maviri munhu achienda ku Cape Town, kupa vanhu mazuva matatu munhu achienda ku Port Elizabeth, kupa munhu zuva rimwe chete achienda ku Durban. Hazvina zvazvinoreva, saka naizvozvo takavaudza isusu kuti zvaisange zvichizobatsira vanhu vaitozama nepavanogona po pese kuti vange vachidambura ruzhowa rwavakagadzira nemari yakawanda zvikurusa.
Sachigaro wesangano reAfrican Diaspora Workers Network uye vari mudzidzisi pachikoro chepamusoro muJohannesburg, Professor Jane Munakamwe, vanoti migano inofanira kunge yakasununguka, asi nyika dzakaita seZimbabwe dzinofanirawo kugadzirisa zvinhu zvinopa kuti zvizarwa zvayo zvipinde mudzimwe nyika zvisingatevedzeri zvinodiwa nemutemo.
Zvinhu zvinonyadzisa nekushungurudza senyika kuti mukaona vana venyu vakuisirwa fence kuti vasajambe, zviri kureva kuti baba vari kutadza kuita basa ravo rekuchengeta mhuri. Naizvozvo tinotarisira kuti Zimbabwe inofanira kugadzira dambudziko reupfumi kuitira kuunza mabasa, pamwe nekurerutsa kuwanikwa kwemagwaro ekufambisa kuitira kuti vanenge vachida kupinda muSouth Africa vapinde zviri pamutemo.
Asi Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti fenzi yepamugano iyi yagara isina zvainoyamura nazvo, sezvo vanhu vari kugara vachipinda kana kubuda muSouth Africa zvisiri pamutemo.
Chisingaonekwi nevatungamiriri vomuno muSouth Africa nevemuregion ndochokuti nyangwe ukaisa fenzi dzakadi vanhu vagara vachango crossa, nokuti tava kugara mune ine global village. Saka munhu kazhinji kana achiuya kune imwe nyika unenge achitouya kooshanda kana kuti achiuya kootenga achidzokera sezvinoita maZimbabwean. Saka haisi solution kana kuti hatingati sustainable solution.
Hurumende yeSouth Africa inoti yakaita ongororo ikabuda nechisungo chekuti fence iyi iyo yakavakwa nemari inoita mamirioni makumi mana emarands uye yakareba makiromita zviuru zvitatu ibviswe zvachose. Pataenda pamepo, Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekunze kweSouth Africa pamwe nebazi rezvekunze kweZimbabwe kuti mapazi aya anotambira sei kubviswa kwefenzi iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Mitambo. Kubudirira kwakaita Zimbabwe kuenda kumakwikwi e-2022 AFCON kuCameroon gore rinouya kwasimudza mufaro une mutsindo panguva yevanhu vakatarisana nematambudziko eupenyu pamwe nechirwere cheCOVID-19. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji vambokanganwa nhamo dzenyika pamwe neCOVID-19 vachifarira chikwata chavo icho chakarova Botswana 1-0 pamusha payo nezviro manheru ndokuwana tikiti rekuenda kumafainari eAFCON. Kwese kwese munzira, mudzimba pamwe nemumabasa, nyaya irungotaurwa nezvayo ndeyemaorias ayo abudirira kuenda kuAFCON mitambo isati yapera. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti Zimbabwe yaratidza kugona kwayo kuti iri pazvikwata zvikuru muAfrica.
Akubvira kutanga kwakaita tournament vakomana vakatamba zvakanaka. So far haiwa varagidza kujaiwa panyanzvi tinokwigwidza varimo.
Zimbabwe yave nemapoints masere, mapoints mana pamusoro peBotswana neZambia uyezve mapoints matatu pasi peAlgeria. Kunyange ikarohwa neZambia, Botswana ikarohwa Algeria, zvikwata zviviri izvi hazvikwanise kusvika pamapoints ave neZimbabwe kare. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaHwanda Gombera vanoti vari kufara nezvaitwa neMaurias vachiti ZIFA inofanirwa kugadzirisa maitiro ayo kuitira kuti chikwata ichi chisasangane nezvibinga mipinyi mugadziriro yekuenda kumafinari.
Kufara zvakare zvakanyanyisa zvikurusa nokuti tara kuti ZIFA vachibaranidza zvinhu vanoziva zvinhu zvokujomera jomera vavabaranidza zvinhu zvifambe zvakanaka seZimbabwe Football Association isu tikufara.
Asi mumwe muteveri wemaWarriors vaProsper Chimusoro vano Zimbabwe haisati yapedza basa vachiti chasara kurova Zambia nekuratidza kuti ndiyo shasha yenhabvu kuchamhembe kweAfrica.
Tikuona takahwina isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchangi yakamboenda kupi but tikuona takahwina and muvuoni.
Asi manager wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane shuwiro yekuenda ku 2022 World Cup mushure mekunge Zimbabwe yabudirira kuenda kuAfcon ichangobva kumafinari eChan.
KuChani takakwalify takazotusa tirodzokera kuAfcon toenda futi kuWorld Cup. Aya World Cup tomboendawo chete kwatasvika tinenge tasvika asi chikuru kuti timboendawo.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia neSouth Africa munzira yekuenda ku 2022 World Cup. Sangano rinoona nezvenhabvu muAfrica reConfederation of African Football harisati razivisa kuti mitambo yeWorld Cup iyi ichapfungaidza hutsi rini. MaWarriors ari kusvika muHarare kubva kuBotswana na 8 dzemanheru anhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere cheCOVID-19.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamira munamato wekutenda Mwari nekukumbirira kwavakaita Zimbabwe gore rino. Asi vanopikisa vanoti minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitirane utsinye munyika. Vaimbo vemutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwavakaberekerwa mudunhu reChato kuTanzania kwakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.